right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 23, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe negumi nemumwe chete kana kuti 7,711.
Kana tinge tava nechibvumirano tinenge takanyorwa pasi tinotibatsira izvozvo isusu kuti tive kwatiri kuenda nekwatiri kubva uye tive vanhu vanoita hold each other to account kana kuti tive nechisungo tinoita kuti kana tisina kuita zvakabvumirana chii chatinokwanisa kuita kuti nyika yedu ienderere mberi mukurwisa nyaya yekurapa.
Chibvumirano chekurwisa uori muZimbabwe chinonyereranwa pakati pedare reparamende, Transparency International Zimbabwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa utarisirwa kutaura mangwana pamusangano weUnited Nations General Assembly. MDC Alliance yakwanisa nhasi kubvisa mari yechibatiso kuitira kuti mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Sikala vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe negumi nemumwe chete kana kuti 7,711 zvichitevera kubatwa kwevanhu vashanu nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro ava vose vanga vari munyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nezuro izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 26. Vanhu vakanga vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 5,979 zvichitevera kupora kwevanhu makumi matatu nemumwe chete nezuro wakare. Izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana mashanu nevatanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1,506 vachiri kurwara. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nechimwe kana kuti 31,861,000 vabatwa nechirwere ichi icho chauraya vanhu vadarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 976,000 pasi rose. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora zvechirwere ichi pasi rose inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kana kuti 7,099,000 uye vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nezvishanu kana kuti 205,000. Masangano eZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, Transparency International kana kuti TIZ pamwe ne dare reparamende reNational Assembly nasi anyorerana chibvumirano chekuita mushandira pamwe pakurwisa uori uwo hwaukanganisa upfumi hwenyika. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chitaura pakusainwa kwechibvumirano ichi pakati pezak TIZ nekomiti yeparamende inoona nezvekurwiswa kweuori yeAfrican Parliamentarians Network Against Corruption APNAC mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vati pane umbo unoratidza kuti nyika iri kurasikirwa nemazana nemazana emamiriyoni emadhora pagore nekuda kweuori. Vati nekuda kweuori gore rapfuura Zimbabwe yange iri panhamba 158 kubva panyika zana nemakumi masere pachikero cheuori cheTIZ. Vati izvi zvinofumura chimiro chenyika uye zvakashata zvikuru sezvo zvichitadzisa nyika kubudirira sezvo mabhizimisi vekunze vasingafarire kusima mari dzavo munyika dzine uori. Sachigaro vezak Justice Lois Matana Moyo vati kunyange hazvo vari kuedzana pose pavanogona napo kurwisa uori, basa ravo rinokanganiswa nekuti hapana mitemo yakasimba inoita kuti vaite basa ravo nemazvo. Vati panodiwa mitemo inoita kuti zvive nyore kuti komisheni yavo ikwanise kutora mari upfumi nezvimwe zvinenge zvawanikwa pashandiswa uori. Amai Matana Moyo vati zvapave nechibvumirano ichi vanovimba kuti paramende ichadzika mitemo inorerutsa basa ravo mukurwisa uori. Sachigaro veAPNAC amai Priscilla Misahera Mushonga vati chinoita kuti zaki itadze kuita basa rayo nemazvo mitemo isina kusimba kana kuti mitemo isipo zvachose, uye izvi ndizvo zvinofanira kugadziriswa.
Manzwarisaura mitemo yeyikubva yekuti munhu kana ane zvaanoziva ano akakuudza munomuanoprotejwa sei nokuti kazhinji kazhinji zvinoedza ndechekuti vanhu nyaya vanenge vainadzo vachizviziva asi obva atya kuti zvinondika zvitaura ndinofara ndiri mupenyuro. Saka tinofanira kunge tichigadzirisa ipapo pacho kuti munhu anenge atinyevera panyaya yecorruption iye wachanochengetedzwa zvakaita nechekutanga. Chechipiri yatiri kuda kuti tisina kuongorora inyaya yemari vanhu vakaba mari vakadzibudisa kunze kwenyika. Zvatatitaura paipedzo kuti tikatora mari dzese dzabuda munyika munomu hatimboda kuti tinoda imwe development aid kana zvemasamusani zvatitore zvatimbotaura nezvakaa.
Vati vanhu havachina vimbo nemasangano akaita sana ZAC, mapurisa, National Prosecuting Authority nekuti hakuna zvikuru zviri kubuda pamabasa avo.
Mukatarisa controller auditor general munenge mutori nemazita ekuti uyu nhingi akaita zvakati uye nhingi akaita zvakati asi hapana chiri kuitika kwava ende kusunga hakuna zvakunonyanya kubatsira nokuti munhu anobvuma kuti handitinge zveyu 2-3 years iye achiziva kuti akabuda after 2-3 years zvinhu zvake zvinenge zvakaita sei zvakamugarira zvakanaka. Saka chikuru ngachitorei asset recovery for us is the biggest point.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa muTIZ vatafadzwa chikumbu vati kunyange hazvo vange vagara vachishanda neparamende nezak chibvumirano chanhasi chasimbaradza ushamwari hwagara huripo.
Asi tinoona kuti kana tichinge tava nechibvumirano chinenge chakanyorwa pasi chinotibatsira izvo isusu kuti tizive kwatiri kuenda nekwatiri kubva uye tive vanhu vano ita hold each other to account kana kuti tive nechisungo chinoita kuti kana tisina kuita zvakabvumirana chicha tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ienderere mberi mukurwisa nyaya yekurapa.
TIZ inoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemadhora anodarika bhiriyoni rimwe chete kuamerica gore rega rega kubva muna 2016 nekuda kweuori, uye vashandi vehurumende ndivo vari kunyanyoita uori hwacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutezeri wasachigaro veMDC Alliance vaJob Scala vaburiswa nhasi musungwa zvichitevera kubhadharwa kwaitwa mari yavo yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emaRTGS kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaScala avo vanova zvakare mumiriri wezengeza West National Assembly vakapiwa mukana wekubhadhara mari iyi nezuro, asi mutongo uyu wakapiwa nguva yapera izvo zvakapa kuti bato ravo ritadze kubhadhara mari iyi. Zvisinei kuti VaScala vakanga vapiwa mukana wekubuda mujeri vakabva padare repamusoro vakaiswa ngetani mumakumbo. Vaskala vakasungwa musi wa 21 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira pamutongo wekuti vabvise mari yechibatiso. Mutongi wedare Justice Eric Ndewere vakati Vaskala havabvumidzwe kuisa zvinhu pasocial media kusanganisira mavhidhiyo ane mashoko anogona kupara mhosva. Justice Ndewere vakatiwo Vaskala vanofanira kuzvipira katatu pasvondo kumapurisa epa St Mary's uye kuti vasapinde muma WhatsApp group vachikurudzira mhirizhonga. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika pakuvhura zviri pamutemo musangano weUnited Nations wegore rino. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura mangwana masikati kuGeneral Assembly. VaMnangagwa sevamwe vatungamiri vachataura vachishandisa michina yechizvino zvino kana kuti virtual address vari muHarare. Vatungamiri venyika vakawanda havasi kuenda kumuzinda weUnited Nations kuNew York semakore ose nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Dingindira regore rino rakanangana neramangwana renyika dzose uye sangano reUnited Nations richikurudzira kubatana mukurwisa denda reCOVID-19. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vari kutarisirwa mangwana kukurudzira kubviswa kwezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika neAmerica, sangano reEuropean Union nedzimwe nyika dzakabudirira. Mutungamiri weSouth Africa vanova zvakare sachigaro weAfrican Union Cyril Ramaphosa vakakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe apo vakambotaura kuUnited Nations neZuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vachimirira Makonde vaKindness Paradza.
Zvinezvi tane makore makumi maviri tine zvirango zvatakapiwa neAmerica, zvirango zvisiri pamutemo nokuti hazvibvumirwe zvirango izvozvi neUnited Nations. Tinotenda zvikuru zvaitwa na President Ramaphosa nekuti vanozviona kuti Zimbabwe iri ku kanganisirwa pane zviri kuitika izvi. Unozviziva futi iwe kuti SADC yakatora matano ekuti zvirango izvi zvibviswe, ende ndosaka tichipemberera iye zvino muna October kuri kubviswa kwemasanctions aya chidano chakatorwa neSADC. Saka zvinotendwa zvikuru zvatiri kuitwa isu nemutungamiri weSouth Africa nekuti takavakidzana naye, ende unofanira kuzviziva futi kuti masanctions iwawawa ari kutokanganisa mamiriro upfumi munyika dzeSADC.
Mungatsanangura here ipapo?
Nenyaya yekuti Zimbabwe inodyidzanawo nenyika dzakaitenderedza. Saka ndosaka vari kukurudzira kuti masanctions aya abviswe. Tinotenda zvikuru kuti nyika dzese dziri muAfrica, nyika dzese dziri muSADC dzinoti supporta panyaya iyoyi, kusanganisira nyika huru dzakafanana neChina neRussia dzinoti supporta. Saka
muri kutarisira kuti nyaya icharamba ichisimudzwa here kumusangano uyu?
VaMnangagwa vachataura futi panyaya iyoyi yekuti masanctions awa asina kuiswa pamutemo, atinoti muchirungu illegal sanctions, anofanira kubviswa kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vachimirira Makonde vaKindness Paradza veZANU-PF vari parunare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga.
Mukuru weSouth Africa vaRamaphosa vari kuita wegonzo kuruma vachifuridzira, nekuti tinoziva kuti nerimwe divi zviro ndizuro uno vakatuma nhume dzavo kuZimbabwe kuti dzitaure pachena kuti nyika yeZimbabwe iri munyatwa, inoda kuti igadzirise nyaya dzekodzero dzevanhu, uyezve South Africa inokwanisa kubatsira pakuti Zimbabwe igadzirise zvekuremekedza kodzero zvekupedza huori nezvimwe.
Ko zvirango izvi zviri kunzika ndo zviri kukonzera matambudziko akanyanya munyika umu vaMavhinga?
Zvekunzi masanction akapomerwa kuvakuru veZANU-PF nehurumende vashoma ndiwo avhiringidza zveupfumi hwenyika ndezvemugotsi matsuro. Chokwadi tinochiziva kuti dambudziko guru riri muZimbabwe idambudziko reuori, idambudziko rekuba mari yenyika, uyezve idambudziko rekuti vakuru vanoramba vakambambashira panyaya yemasanctions. isina kana nematuru ose.
Ko zvirikunzi woka zvirango izvi hazvisi pamutemo nekuti hazvina kupiwa ropa fadzo de United Nations.
Sangano guru re United Nations harinei nemasanction aripo acho iwayo nekuti inongova nyaya yekuti Zimbabwe ipedzerane neAmerica pane zvavanenge vakatarirana. Hachisi chokwadi chiri kutaurwa navaparadza kuti masanctions haasi pamutemo nekuti nyika nenyika inoita zvainenge yada. Inogona kutemera ani naani ngana nangana zvirango maringe nezvavanenge vachiona. Iyo Zimbabwewo kana ikafunga kukurudzira kodzero nenzira yekutemera vamwe zvirango inogona kungozviita. Hapana chinorambidzwa.
Saka poitwa sei ne Zimbabwe vamavinga?
Vamunangagwa kuti varambe vachingotaura nyaya yemasanction. Hazvina shumo yazvinopa nekuti chakakosha ndechekuti ndezvipi zvakanakira nyika iko zvino. Nyaya yekodzero, nyaya yekupedza nzara munyika, nyaya yekupedza huori munyika kuti vari kumusoro vasaba mari inofanira kunge ichibatsira ngana nanganawo zvake mukati menyika yeZimbabwe. Iko zvino kuzvipatara vana chiremba vana mukoti havana zvikwanisiro nenyaya yehuori. Ndo nyaya chaidzo dzinofanira kunge dzichienda pamberi kwete kungotaura zvisina betsero.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunare kuBritain. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakashora zvikuru nyika yeChina vachiti ndiyo yakakonzera chirwere cheCOVID-19. VaTrump vainge vachitaura pavhidhiyo kugungano reUnited Nations General Assembly nezuro. Vakati China inofanira kutorerwa matanho akaomarara nekukonzera kwayakaita kupararira kwechirwere ichi.
As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my
China. United Nations inofanira kuomesera China nekusataura chokwadi kwayakaita pakatanga kupararira chirwere ichi. China pamwe nesangano reWorld Health Organization iro rinoita serinoshanda pasi penyika iyi yakanyepa pekutanga kuti chirwere ichi chaisakwanisa kutapurirana pakati pevanhu. Nyika yeChina iri kusvibisawo mvura nemweya unofema nevanhu zvakanyanya kuburikidza nemaindastri ayo.
Asi mumashoko avo mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vakati vainge vasiri kuda kutanga hondo yemashoko neAmerica. MuAmerica ndimo mafa vanhu vakawandisa nechirwere cheCOVID-19. Asi vaTrump vakatiwo America iri pachidanho chepamusoro-soro kutsvaga mushonga wekurapa chirwere cheCOVID-19. Vamwe vatungamiri vakataura nezuro vanosanganisira vaEmmanuel Macron vekuFrance uye vaVladimir Putin vekuRussia. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaongorori veUnited Nations vanoti runyararo muSouth Sudan pamwe neremangwana rakanaka revanhu vemunyika iyi zviri kuvhiringidzwa zvikuru neuori wadzikamidzi muhurumende. Sangano reUnited Nations Commission on Human Rights muSouth Sudan raburitsa gwaro raro idzva iro raendeswa kuUnited Nations Human Rights Council. Mushure memakore mashanu nyika dzemuEurope dzichinetseka nedambudziko revanhu vari kupinda munyika idzi, sangano reEuropean Union riri kuburitsa urongwa hunomanikidza nyika dzemuEurope kuti dzibatsirane kutambira vabva kure, asi paine urongwa hwekudzosera kunyika dzavo vanhu vari munyika dzemuEurope zvichiri pamutemo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa chiri kushura mare nekurima muriwo wemhando dzakasiyana-siyana, izvo zvave kuchipa raramo yachakanga chisingatarisire muupenyu hwacho mushure mekumboomerwa nezvinhu munyika iyi. VaLioni kuChakanya vanoti vakafunga kuzama nyaya dzekurima mushure mekunge vatambura vari muSouth Africa, kunyange hazvo vaishanda mabasa akasiyana-siyana, asi izvi hazvina kupedza nhamo yavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Zvekurima muri wezvi ndakazvitanga mugwaro ra2016. Tarango zikanga mushira mwakunge ta tambura kuti munyika inoi tikazama kuti chii chingatipa kuti tirarame. Tikambozama mabasa tikashanda. Saka ndakazowanawo mukana wepekurima ndokubva ndaushandisawo. Muchidimbo ndomatangira ndakazviita tichibabwa kuti mhuri dzirarame.
Mune vari kukubatsira here muchirongwa chenyu icho chekurima muriwo muSouth Africa?
Vanondibatsira mukoma zvizvarwa zvekuZimbabwe ndo vanondibatsira. Handina hangu yepermanent worker, tinenge ndine mapart time. Pandinenge ndawandirwa nebasa vanouya vachindibatsira, pandinenge ndichidawo kutemha vanouya vachindibatsira. Zvese zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinondibatsira. Saka ndinotenda navo nerubatsiro rwavanenge vachi.
Matambudziko api amuri kusanganawo nawo mubasa renyu?
Matambudziko atiri kusangana nawo pabasa redu iri matambudziko anorwadza. Dambudziko guru rinonyanya kutirwadza nderekuti tiri kuatakwa, tiri kupindirwa nembavha. Zvisina vanenge vachifunga kuti tinenge tichichengeta mari mudzimba, zvinova zviro zvavanozosangana pavanozouya. Saka ndingati tikaverenga maoccasions ava 3 times vachitizama kutipindira. Futi dambudziko ndoguru iroro riri kunyanya kutishungurudza zvikuru kuru. Uye zvoenda kumatambudziko malogistics, zvinhu zvokuti maybe in the future tichazenge tazvigadzirisawo kana kuri kuti Mwari vatendera. Poita dambudziko rebhoro, panoda kucherwa bhoro, mvura yedu inotishotera. Ndo matambudziko muchidimba ndingangoti ndo ari kunyanyanya kutishungurudza iwaya.
Mukoma kuchakanya kumusha vanobva kupi?
Mukoma kumusha ndinobva kumazungu. Takaberekerwa hangu muHarare, ndikakurira muHarare. Asi kumusha ndinobva kumasvingo kwana Edison Zulu kumaijiri uko. Ndo kumusha kwandinobva muHarare, ndikakurira hangu muOldfield.
Zvii zvamungasiyirawo vangadai vakateerera pano ino nguva vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Zvaanenge ada kutaurira mhuri yeZimbabwe iri kwakasiyana siyana kune nyika dzakasiyana siyana ndeyekuti tikawana mukana ndatiushandisei nemazvo. Mukana unoita kuti mhuri dzirarame. Tisiye kuita mabasa anenge akaipa zvakafanana nekuba nekutsotsa vanhu hasina kunaka. There is a lot of opportunity dzekuti tinokwanisa kuti tiraramise mhuri zviri pamutemo, zvakafanana nokuita mabasa emaoko. Wherever kwauri, kana uchinge waona mukana wekuita mabasa emaoko, take that opportunity and use it wisely. Zvinoita kuti kana paunowana chouviri unochidya uchifara muchiziva kuti ndiri kudya simba randakushandira. Saka kuruzhinji rweZimbabwe ngatisaitei mabasa akaipa anotishoresa. Kwese kwatinenge tiri kwakasiyana siyana, ndinoziva hongu tiri kwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana, pati ngatizamei kurarama nenzira dziri pamutemo. Zvikuru kuru kana munhu ukaona mukana wokuita zvakafanana nefarming, kurima ikoku. Farming iri kwakasiyana siyana, unogona kuchengeta huku dzako. So ndinoencouraja ruzhinji rweZimbabwe kuti tishande, tishandise maoko, tiite zviri pamutemo. Tisaita zvinoshoresa nyika yedu, tisaita zvinotishoresa isu maZimbabweans. Ndatenda hangu mukoma.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Valioni kuchakanya vari parunare kuPretoria muSouth Africa naJonga Kandemiri kuStudio 7. Nyanzvi munyanzvi zveutano dzinoti hurumende inofanira kushandisa kurudziro dzenyanzvi painenge ichitara mitemo inobvumidza vanhu kuungana. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vemachechi kuungana vakawanda panguva imwe chete munguva ino yeCovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati hurumende haisi kushandisa tsvakiridzo yakazara pamatanho airi kutora munguva ino yeCovid-19, izvo zvinogona kuisa utano hwevanhu vakawanda panjodzi. Vamadzorera vati pane machechi madiki zvakanyanya zvekuti vanhu zana vanoshumira vakabatana, izvo zvinoita kuti vatapurirane chirwere cheCovid-19.
Tuvarongoita zvokungononga mafiga vachingokanda mafiga vasingatiratidze unyanzvi hwesainzi huri sure kwezvavari kutaura. Muenzaniso ndouyu, pane kachechi kadukuduku kanogona kupinda vanhu 40 chete. chechi yaibvumirwa kuti vanhu vapakira nemuma vari 100 kuya mamachechi mahombe atina uno munyika anopinda vanhu 2000 machechi iwayo vakanzi pindai muri 500 zvakarurama nokuti nyaya huru iripo inyaya yesocial distancing ndo nyaya yatofanira kuemfasaiza toemfasaiza nyaya yekugeza maoko nyaya yekusakwazisana kumorosana nokumbundirana kana tauya kuchechi nyaya yekupfeka mamasiki nyaya yekusasheya midziyo mukereke zvakafanana nokuti kana tichiita chirayiro chashe zviya
munyori mukuru musangano rezimbabwe association of doctors for human rights dr norman matara vayambirawo vemakereke kuti kuwedzerwa kweuwandu hwevanofanirwa kuungana hausi mucherechedzo wekuti chirwere checovid-19 chapera munyika vamatara vati vanhu vanofanirwa kuramba vachitora matanho anoita kuti chirwere ichi chisapararira
kuti chakanyanya kukosha kuramba tichizvichengetedza panyaya dzesocial distancing kunge tichisanitaiza maoko nekunge tichipfeka mamask magatherings awedzera 200 hazvirevi kuti zoni covid hakusisira or hatichabata covid
sachigaro weanglican council of zimbabwe Bishop Ignatius Makumbe vati danho iri rakagamuchirwa nemufaro kunyange hazvo vamwewo vari kutya vamakumbe vatiwo izvi zvinorerutsira vafundisi kuti vasaita magungano akawanda pazuva sezvavanga vachiita panga pachibvumidzwa vanhu vasingadariki makumi mashanu
asi tine mufaro nokuti makereke medu vafundisi vanga vane dambudziko rokuita masevhisi akawanda pazuva uye tine ruvimbo rwokuti mamanejero atanga tichiita vanhu 50 vamhenga vachibvumidzwa tave neexperience yokuti even 100 tinokwanisa kuva maneja zvakanaka
munyori musangano recatholic bishops conference vafrederick chiromba vatiwo vacharamba vachiteedzera zvinokurudzirwa neveutano kudzivirira nhengo dzavo kubva kucovid-19 vachitaura nevatori venhau nezuro mushure medare remakurukota gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vemakereke vanogona kuungana nguva imwe chete kubva pamakumi mashanu kuenda pazana ndakamirira studio 7 muharare ndine rutendo mawere
yasvika nguva yekuti chimbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu chelet's talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pafacebook page yedu yevoa shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo
makadii zvenyu vateereri vestudio 7 kusanganisira nemwe munoti pachirongwa tete marvelous ini ndini peter mandekele ndiri kujohannesburg ndinotaurawo pamusoro pekorona ndichiti tinotendawo mwari kuti vanenge vakuda kutisunungura zvinenge zviri kuinda zvichiita nani kwatiri kuno nekuti nhamba yachona iri kudzikira uyezve tikuwanikwa tichisunungurirwa malevels tichitenderawo kuti zvimwe zvizhinji zvisununguke asi ndinongoti kuhamani shamwari tisarega kusanitaiza tisarega kugeza maoko nesipo tisarega kupfeka mamaski nekuti chirwere ichi hachisi kupera zvachose chirwere chichange chiri matiri kwenguva saka ngatizvichengetedzei tichengetedze zvakare social distancing ndozouya panyaya yekwedu kumusha pane zvematongerwo enyika aiwa ndinoti zimbabwe tapinda panguva yakaoma hurumende yedu iri kuratidza kuti haina chido nevanhu chaine chido nacho kuti ivo vawane zvavari kuda kuguta kudya vari vega vachiparadza upfumi hwenyika vari vega husingasviki kune vamwe vanhu nekuti tikatarisa pamazuva apera takanga takatarisira kuti muvakidzani wedu south africa paari kuenda kumusha achanoita kuti vawanewo tsiye nyoro dzekuunzira vanhu vavo tsitsi asi zvakaratidza kuti havacheuki havateereri umwe munhu tinoona mukuru anotungamirira zinasu achinobatwa apo paanga achiedza kutaura nevanhu achichemawo nekuti dai nyaya yavhenekwa zvakanaka nyaya yemukomana anonzi mucheiwa iya akanga akaabductwa musi wa24 september kune vari kuno kusouth africa tinokumbirawo tiende kunobatsirana nevamwe kuvhara bhodha kuitira kuti tigonewo kunzwikwa tingatibatsiranewo neveeff vakati vachakwanisa kutibetserawo vari kuti nzwira tsitsi kuitira kuti tigowana rugaro rwakanaka kumusha kwedu aiwa ngatibude neruzhinji rwedu tinovhara bhodha musi wa24 september ndinotenda zvangu kuvana vezimbabwe ngatizvisunungurei nekuti
ini ndini marvelous mhlanganyahuye ndiri muwashington
chirongwa chedu che live talk na 8 p.m. nasi tirikutarisa zvirikuitika kumusangano we United Nations General Assembly. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tosangana zvakare mangwana mangwanani.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku studio 7 ngolwesithathu mhlaka 23 kumpandula 2020 ngontungameli nkomo. Endabeni zethu lamhlanje balokhu bengamakhulu edlula kancane amabili 226 asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe kuthi asebefunyenwe belomkhuhlane lobona sebezinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7711.
Kunzima ukuthi uthi kwangono ngehlukanisa ababusayo le-corruption. I-parliament iminyaka yonke ngoba asiyo nto phela ungakhumbula kuma-80s. Kwakhulunywa ne-corruption ngama-80s. Wamafunya gumbu. Kodwa lanamhlanje kuloke kuyinto okuthiwa kwangona kuloke isithwalise ezimbi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla ilobelane isivumelwano sokusebenzelana ledale le-parliamente emizameni yokulwisa inkohlakalo.
Umnakwaka sisoze sithule abantu baseZimbabwe basokola ngale ndlela ba-oppresswa ngale ndlela ba-oppresswa ngayo because siyayazi ukuthi i-oppression yabo i-oppression yethu sonke sima-Afrika. So sithi if abakwazi ukusikhulumela abantu baseZimbabwe sikhona sinumsa.
Abenhlanganiso yezisebenzi i-National Union of Metal Workers of South Africa batshengisele kodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe besola umbuso weZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Balokhu bengamakhulu edlula kancane amabili 226 abantu asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe kuthi asebefunyene belomkhuhlane lobona sebezinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7711. Asebesindile bazinkulungwane phose eziyisithupha 5979. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abedlula isigidi 1,420,629 njalo wabulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lane 34,329. Emhlabeni jikelele khona usuhlasele abayizigidi ezingamachumi edlula amathathu 31,666,012 njalo wabulala phose isigidi esisodwa 972,100. Ngokutsho kwabe Johns Hopkins University yeMelika. IZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla ilobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye ledale le-parliamente kanye lenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe emizameni yokulwisa inkohlakalo. Bekhuluma emkhosini wokulobelana isivumelwano lesi, abameli benhlangothi zontathu bavumelene ukuthi inkohlakalo ibhahile eZimbabwe njalo ilimaza umnotho. Ngokunjalo bathe kumele ilwiswe ngazo zonke indlela. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda uthe kulobufakazi obuqinileyo obutshengisa ukuthi ilizwe lilahlekelwa isigidi lesigidi zemali ngomnyaka ngenxa yenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission unkosikazi Lois Matanda Moyo, yena okhale ngokuthi imizamo yokulwisa ukungethembeki inzima ngoba ilizwe alilamithetho elukhuni. Isivumelwano lesi silandela ukugwetshwa kwake waba ngusibalukhulu weMidlands umnumzana Jason Machaya okweminyaka emine ngomvulo phezu kwamacala enkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
2017 ubaba ophethe ilizwe wathi ngena wathi into zayilisa yi-corruption. Kade sesiku-2020 ngiyamangala mina kubana inkhona besayinelana kathesi. Ye, kungakhulunywa ngokuthi kuyalungiswa kuyalwisana le-corruption. Inkulumo enhle uma uyitshela abantwana kumveni iy'nkulumo enjengendoda ekhombisa umfazi emthembisa izulu lomhlaba. Wonke umuntu ophila eZimbabwe uyakwazi ukuthi inkohlakalo ngumphefumulo ligazi leza. Ababusayo ungaqeda i-corruption bavuka bewile embusweni. Kunzima ukuthi bethi uthi kwankona ngehlukanisa ababusayo le-corruption.
Abezanu bona bathi ukubotshwa kwabantu abake baba kuhulumende abafana lomnumzana Jason Machaya ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emine phezu kwamacala enkohlakalo kuveza ukuzimisela kukahulumende ukuqeda inkohlakalo.
Asingakukhohlwini ukuthi uJason Machaya waye kulaba ukuthiwa omabona bula ukuthiwa i-G40. So njengoba ebeku-G40 kuvike phelileyo simbonile ubaba ehambe siyakhalakhala khona le nkabazwe ukuthi kulabanye abamfuna ukumgenqula. So kuyabe kucaca ukuthi mesiye enkabazwe kuvuza ukuthi efice kungala resistance. So omachaya basenkabazwe enkabazwe azitshela ukuthi i-political home yakhe. So uyabe engafuni ukuthi kube lo anyone ongabe ngumuntu ongekho emfolweni. So angikholwa ukuthi singaqheleka singabantu abadala sithi sebeqalisa ukulwisana lenkohlakalo. Inkohlakalo ungabona ukuthi umuntu ubothiwe kuzana kumbeni okuzana obakwazi ukuthi kabothelwa i-corruption obothelwe oba ku-faction engasiyo yalaba abanamandla.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu sixoxela ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Abuting ukuthi besayinalane lephalamende kumbe lezinye inhlanganiso ngoba vele ngumlando weZimbabwe Anti-Corruption ukuthi aphande indaba ze-corruption. Kodwa esikhathini esiningi sithola ukubana uma kubotshwa izigangi ezi-involved u-corruption kuyabe kuyukuxabana kwama-factions kuZANU-PF. So ukuze silwisane kuhle le-corruption kuyabe kumqoka njalo kuqakathekile ukubana zonke iziphathamandla zikahulumende zidikleya ama-assets ukuthi vele bona balani bakuthola njani. Kwenziwe njalo lokuxwayisisa kokuthi impilo eziphilwa ngabantu ikakhulu laba abalesikhundla eziphezulu ziyahambelana yini na lempilo abaziphilayo esithi i-lifestyle audit. Lokhu mbona kumqoka kuqakatheke kakhulu. Kuyebe kuqakathekile njalo kubana bonke ababalesikhundla kuhulumende ikakhulu ama-MPs ama-ministers labantu abanjalo labo bekhulume ukubana balempahla bani bengangeni ezikhundleni.
umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Abenhlanganiso yezisebenzi iNational Union of Metal Works of South Africa bamanyanela bezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu namuhla batshengisela esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe ePretoria beveza insolo yabo ngokubusa ngochuku abathi kwenziwa nguhulumende weZANU-PF. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Esethule inkulumo yakhe kwabakade betshengisela esigodlweni somelo weZimbabwe lesePretoria. Umkhokeli wenhlanganiso yesebenzi eNational Union of Mine Workers of South Africa, iNUMSA, umnumzana Andrew Chirwa, uchaza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa njengohulumende wocuku loncindezelo.
Sithi kumnangwaka sisoze sithule abantu baseZimbabwe basokola ngale ndlela, ba-oppresswa ngale ndlela, ba-oppresswa ngayo, because siyayazi ukuthi i-oppression yabo, i-oppression yethu sonke sima-Afrika. So sithi ma if abakwazi ukusikhulumela abantu baseZimbabwe, sikhona siNUMSA, sikhona sima-organization, umsebenzi wethu as part ye-international solidarity, futhi i-voice yabo izwakala.
Umnumzana Chirwa usole njalo inkokheli ze-South Africa ezinhlanganiso ye-SADC ne-African Union esithi ziyehluleka ukuxazulula inkinga eZimbabwe ngoba lazo zilesifiso sokucindezela abantu bazo. Isizalwane seZimbabwe njalo umkhokheli wenhlanganiso ye-African People Solidarity Network, umnumzana Mthulisi Hanana, uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi eyele ukubamba ngamandla uZulu ukuthi agcine esezivikela laye ngodlakela olufana lalolu aluthola uhulumende.
Kulo dubo olukhona eZimbabwe, udubo lokuthi abantu kabasavikelekanga, uhulumende okumele avikele abantu uyabathumba, uyababulala, uyabahlukuluza, ubaphatha ngochuku. Uhulumende usebenzisa konke okusemandleni akhe ukuthi abantu bangaphikisani laye. Siyananzelela ukuthi abakhuluma ngobugwelegwele, i-corruption, bayabotshwa, bavalelwe emajele, bancitshwe i-bail ngenxa yokuthi uhulumende usebenzisa umthetho lesisekelo sombuso ukuhlukuluza, hatshi ukuvikela abantu beZimbabwe.
Abe betshengisela laba abathiye ugwalo lwabo lezikhalazo e-ofisini yommeli weZimbabwe. Bathi bafuna inhlanganiso ye-African Union icwayisise bonke abetheswa umlando wokuphula amalungelo oluntu eZimbabwe, njalo beneqiniso lokuthi bayabotshwa bajeziswe. Bafuna njalo umongameli Mnangagwa abotshwe ngokuvumela abezomvikela ukuthumba, ukutshaya, ukubopha nokubulala labo abaphikisana naye. Isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe esivezwe ngokuthi ngumnumzana Shumba nguye owemukele ugwalo lwezikhalazo zalabo abebetshengisela.
Sizalukhangela lolu gwalo bese silwedlulisa kuhulumende weZimbabwe.
Iningi lezalwane zakwele South Africa sezethule ukuthukuthela kakhulu ngokuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lequla lebandla le-ANC bonke bahambe eZimbabwe baphenduka bengazange bakhulumisane labamabandla aphikisayo lenhlanganiso zikazulu. Ibandla le-ANC lithi iqula lalo lizabuyela liyekhulumisana lenhlangothi zonke, kodwa akukabi ngitsho lodletshana lokuthi lolu hambo luza kuba nini, loba ukuthi kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzabavumela yini ukuthi bakhulume lamanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Meretuno 7 ePretoria, wele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Abalimi bemaNdebeleni sebekhuthazwe ukuthi bathenge inhlanyelo evuthwa masinyane emavinkilini aziwayo alembali yokuthengisa ezokulima ukuze benqabele ukuthengiselwa inhlanyelo esolekayo lokunye okokulimisa. Lenkutazo yenziwa ngalesi sikhathi abalimi sebeqalisile ukulungiselela ukulima. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Ingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle eZimbabwe, kodwa abalimi ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni okuvele kungani kuhle izulu bakhuthazwa ukuba bathenge inhlanyelo evuthwa masinya njalo bayithenge kumavinkili aziwayo awezokulima ukuze babe lesivuno esihle. Enye yalezi ngcwethi ongumqondisi wabalimisi kugatsha lwezokulima esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, ukhuthaza abalimi ukuba bangayengwa intengo ephansi eyabithengiswa ngayo ngabantu abathengisela phandle kwamavinkili aziwayo.
Kakhulukazi nxa sikhangele isigaba seMathebeleland, siyabe sithi kasiqineni ngezinhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, ezivuthwa ngaphansi kwe-120 days kusukela kuqalisa ukuna kwezulu kusiyafika lapho eliphetha khona. Yebo, kambe sikhangelele ukuthi lonyaka sizathola izulu elingcono, kodwa kuqakathekile ukuthi sibe lenhlanyelo ehambelana lomganga wethu. Sesiyathenga-ke izinhlanyelo emavinkilini, singayibona engani iyadula, sibe sesiyengeka siyethenga inhlanyelo ethengiswa phansi. Asinanzeleleni ukuthi ngalesi sikhathi kuba lezigangi ezithatha umumbu wesiphaleni ziwuhuqe njengependa ehlambelana lalo muthi osetshenziswa ekuvikeleni inhlanyelo ukuphehlwa.
Umlimi umnumzana Maluba Mhlaba uthi abalimi lonyaka basengozini yokuthenga inhlanyelo ethengiswa phandle kwamavinkili ngoba emavinkilini iqanse okwethusayo.
Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ngubani ozayithenga leyo nhlanyelo? Njalo i-US dollar lelo ngubani oliholayo ebantwini beZimbabwe? Oliholayo ngubani?
Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola eMelika, $35, umgodlo wamakilogram alichumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-$3,000 emgodleni we-10 kg yomumbu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulivestock lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okuphuma emhlanganweni womkhulu womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly lonyaka owenzelwa ebulenjini ngenxa ye-coronavirus. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo kusasa emhlanganweni we-United Nations General Assembly owenzelwa ebulenjini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Inkokheli yamazwe atshiyeneyo ithumezela imibiko ku-United Nations eNew York efakwa ebulenjini lapho ebukelwa khona nguZulu. Lokhu ngokwakuqala ukuthi umhlangano lo wenziwe ngalindlela. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma ngesijeziso zenotho ezafakelwa amanye amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani acatshangelwa ukuthi ancedisa uhulumende kundaba zokwephula amalungelo. Umnangagwa ukhangelelwe njalo ukukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 okuphathelane labesifazana lokunye okuchiyeneyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma kuhlelo Zimbabwe Today esilethulela lona enkundleni yeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Isiqokoqela sendaba ku-United Nations ukubana akhumbuze indawo zonke, amazwe wonke, ukubana sidlale umdlalo olingeneyo. Lokhu ngisho phela ukuthi kona i-fair play, sikhangele indaba ezama-sanctions alethwa i-America, le-EU, elizweni le-Zimbabwe. Yasilimaza lokubana akulimazi lokhu abakusho bona msithi they are targeted, akulimazi abantu aba-targeted, kulimaza umkonomi. So nxa kulimaza umkonomi kusho ukuthi kulimaza umuntu wonke, uzulu nje jikelele owe-Zimbabwe. So umongameli bona ngantu akumele sibile ahambe ayokhulumisana labo abantu bonke abakhona ngale ukubana ake niba basidedele kancane bakhiphe into le okuthiwa ngama-sanctions. Andubana sesidila ngokunye singabe sidila ngakho into enjengabo-corruption ngapha lalokho okunye okuyabe kusihlukumeza ngapha, kodwa ama-sanctions lawo kawaphume ngokuthetha.
Ye, kodwa abantu bathi ludaba soludala lolo solungani alusasebenzi, ungathini ngakhonokho?
Udaba lama-sanctions alusoze libe ludala. Lokhu kuphela kukhulunywa ngabantu ababe bengakwazi kumbe ngithi abangalandeli into zomkhonomi. Imizekeliso miningi eyamankampani angelani le-ZANU-PF, angelani labona labo kuthiwa ngababusi aba-targeted abafake kuma-list ama-sanctions, abalisa ukuthi basebenze besebenzelana lamanye amankampani lento ezifana nazona leziyana.
Umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla le-ZANU-PF. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Mathula Lusinga odabuka eZimbabwe ehlala kweTanzania.
Uzakhuluma ngokuthi izinto zomnotho zithuthukile lokuthi benza uhlelo lokuhle lokulungisa izinto ezihlangane leCovid nakho konke amalungelo abantu. Kodwa ke thina njengamaZimbabweans esikwaziyo ukuthi yonke into azabe eyikhuluma izabe ingamanga. Kulenhlupho eziningi eZimbabwe kathesi, abantu kobulawayo abanamanzi, abantu kobulawayo ukuthula abakwazi. Since sathola i-independence abantu babulawa eMathebeleland. UMnangagwa nguye owayephethe lolu hlelo lokubulana kwabantu, kodwa akafuni ukukhuluma ngakho, uzithulele nje. Akafuni ukuthi asitshele ukuthi kuyini okwenzakala kwabantu. Kodwa-ke ngemfundo zakhe zokubulala abantu akaqedanga manje. Lamanje njengoba sikhuluma abantu bayahlukunyezwa ekhaya. Kobulawayo khona ngale kulabantu eluveve abatshontshwayo batshaywa, abanye sebanyamalala eGwanda. Amatshekesha asapotwa ngumnangagwa ahlukumeza abantu. Nxa abantu besithi bayazimela, abantu bahlukunyezwa ngamapholisa namasosha.
Ubonani okumele akhulume ngakho kuyini?
Mina bengifisa ukuthi ngabe ukhuluma iqiniso, atsho ukuthi ukwehluleka kwakhe kumi kanjani, ngoba nanku ezomnotho siyazibona ziyehlula, nanku ezama-human rights siyazibona ziyehlula, nanku ezokuthula ziyehlula.
Umnumzana Mathula Lusinga uthakazelela ezombangazwe, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni esilethulela lona kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Kusenjalo umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi ilizwe leChina yilo elenze ukuthi umhlangano weUnited Nations wenzelwe ebulenjini. UTrump wethule lokhu izolo kumbiko wakhe kwiUnited Nations. Kwezemidlalo lamhlanje, abaqeqeshi bomdlalo wenguqu esigabeni se-Premier Soccer League bathi balinde ngamehlo abomvu ukuba asukelane amaqembu adlala kulesi sigaba. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ukuphenduka kwemidlalo yenguqu kweleZimbabwe kuyindaba esegudwini kulezi nsuku ngemva kokuphuma kwemibiko ethi uhulumende uthe inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA kayitsho ukuba kungahlelwa njani ukuba kudlalwe ngendlela evikelekileyo njengoba kulo mkhuhlane we-COVID-19. Umqeqeshi weqembu le-Renters uKhumbirayi Muthiwe kuZiva uthi kufanele ukuba imidlalo iqale ngoba bebaningi abantu abaphila ngomdlalo wenguqu.
Takabashwa zelupa uro. Asizwakana kajose kuti mitambo
Yebo kambe sibanjwe entanyeni kodwa kungaba kuhle ukuba imidlalo yenguqu iphenduke ngoba yilapho abaningi abathola khona ukuziphilisa. Sekusele kithi abaqeqeshi bamaqembu ukuba silungise amaqembu azancintisa anqobe ngesikhathi esinzima esingaka. Lokhu akusoze kube lula ngoba isikhathi samalungiselelo sincane kodwa kuzamele sisebenze ngokukhona.
Umqeqeshi weqembu le-Triangle Taurai Mangwiro uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo ingaqala iqembu lakhe liqhube ngcono kulanyaka enye.
Itarisiro yedu ukuthi mitambo ikadzoka mwaka unoti.
Sikhangelele ukuthi imidlalo ingaqala sidlale ngcono kulanyaka enye lapho esiphuthe sendaweni yesikhombisa. Siphatheke njalo kumncintisane we-CAF Confederation Cup. Kungaba kuhlelo nyaka nca singaphutha imidlalo yeligi sisendaweni eziphezulu kwengalane. Kumbe kube yithi esiphakamisa isicoco yikho esikukhangelele lonyaka.
Abalandeli bomdlalo wenguqu besebethabe babamanzi ensukwini ezisanda kudlula ngemva kokuba kube lombiko okuthunyelwe nge-WhatsApp kusithi uhulumende usethethe isinqumo sokuba ezemidlalo ziphenduke kodwa kungabi labantu abedlula amashumi amahlanu ezinkundleni. Inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission i-SRC ize yachazela abantu ukuba lowo mbiko ngokhutshwe nguhulumende waseBotswana okutsho ukuba kwele Zimbabwe ezenguqu zizaqala mhla uhulumende ngasuthiseka ngenhlelo azaziphiwa inhlanganiso ye-ZIFA. Imidlalo yenguqu kwele Zimbabwe imiswe ngenyanga kambimbi ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kusukela ekuqaleni komnyaka ka-2013, ele China libikwa liqinisa umkhuba walo wokuthi izinto zonke zitholakala elwandle, ungaba yisihlenge, izinanakazane, lenyamazana zonke zitholakala kulwandle olwe South China Sea, kuphansi kwalelo lizwe. IBeijing isibusa ngesandla esilikhuni, ibhidliza ezemvelo, isebenzisa ibutho layo. Lokhu sokubhidlize kwachabalalisa amagqaqa lentaba. Kutsho abogatsha lobudlelwano bamanyamazwe lele Melika olwe State Department emhlangane lentathe lezindaba ezowecingweni ekupheleni kwenyanga edluleyo kaNcwabakazi. Ele China selisebenzisa lezindawo ukuzama izikhali zayo lokulolonga ibutho layo lapho konke okusetshenziswa kwezomvikela njengendlela yokwethusela amazwe angomakhelwane lakulo lonke izwekazi le-Asia ukuba angalokothi adlalele elwandle olwe-South China Sea. Lokhu kulaloba ngo-2016 kwavunyelwana phansi kwesiqondiso se-Annex the 7th senhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba United Nations Convention ngokuphathwa zokudlelana elwandle lapho kwaqhunywa ukuba akulamthetho asekela ukwenza kwele China ngokugogodla okuselwandle lisithi konke ngokwalelo lizwe. Elemelika lithi liyasola kakhulu inyathelo elithathwa ngele China kutsho iziphathamandla zogatsha lokudlelwana kweMelika lamanyamazo womhlaba zisithi sikhathazekile kakhulu ngokudelela okwenza ele China amanyamazwe angomakhelwane endaweni zelwandle okumele zisetshenziswe ngumuntu wonke hatshi lona lodwa. Okusobala yikuthi amankampani kahulumende weBeijing yiwo wodwa avunyelwa ukwakha izichichi zezikhali zezomvikela endaweni lezi hatshi amanye amazwe angomakhelwane. Kungalesi sizathu ugatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe solufakele izalane zeChina imigoqo yokuthola amavisa okuza eMelika ikakhulu lezo eziphatheke kunhlelo lezi zokuphazamisa ukusetshenziswa kuhle kwendawo South China Sea. Ngasikhathi sinye ugatsha lwemisebenzi yamankampani olwe US Commerce Department solwengeze amanye amankampani angamachumi amabili lane 24 kahulumende weBeijing kuluhlu lwamankampani angavunyelwa ukudlelana lamankampani eMelika emsebenzi wokuthengisa loba ukuthenga ngaphandle kokuba ethole imvumo yamalayisensi yokwenza njalo. Amanye amazwe alakho ukuthatha inyathelo elifanayo njalo sibona lingabe lifanele ukulungisisa umumo okhona ukulinganisa amathuba. Ukukhathazeka esilakho ngokwenzakala eSouth China Sea ayisikho kwethu sodwa njengeMelika. Siyakwazi ukuthi amazwe amanengi lawo akhathazekile ngakho ke alakho lawo ukuthatha amanyathelo ekhangelisisa izibopho ezimayelana lokudlelana kwawo lele China kwezamabhizimusi, kwezemfundo, ezamavisa lokunye okunengi kutsho abogatsha lwe-State Department. Sithatha lawo manyathelo ukuze siveze mgceke ukuthi seke kwamukeli njalo kasikwamukeli okwenziwa ngele China ungahloniphi amazwe angomakhelwane elemelika kanye lomhlaba jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Olivalelisayo ngontungamili nkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.